tinokumbirisa kuti vanhu vave pamwe chete tive nenguva kubva musi wemuvhuro kusvika musi wesvondo mazuva manomwe ekunamata vamwe vachitsanya vamwe vachidana Ishe takasimudza maoko kuti Baba vari kumusoro kudenga vatibatsire kutishingisa kutipa uchenjeri kutipa mwoyo wokuyanana nokuva nerudo tipedze dambudziko riri munyika nokupedza kusanzisana nokupokana kuripo munyaya dzematongerwo enyika saka izvi tazvikurudzira kuti zvivandudze mwoyo yevanhu zvivandudze pfungwa dzevazhinji zvivandudze maonero nemanzwiro nemuono wokuti dei tabatana senyika tagadzirisa matambudziko anotinetsa isu tiri kutoronga semusangano kuti tingaitawo zvipi kuti tibatsiridze nyika ibute mungwavaira yakadai kana kuti tipone murutsva wakadai saka ndosaka tataura mashoko aya kuti kubva musi weMonday vanhu vanenge vachinamata vari munzvimbo dzakasiyana siyana dzavari mudzimba dzavo vachinamatira nyika asi tichakurudzirawo zvakanyanyanyanya kusarudzwa kubva pana 1 o'clock kusvika 2 o'clock vanhu vanenge vachitora nguva yekuva nemunamato mukuru wokudana kuna Mwari wedu tinoziva kuti Mwari tikanamata vanotinzwa tinoziva zvinogona kushanzisika nevazhinji kuti mukuru wematongerwo enyika akutaura nezvekuteura sei tinofanira kuziva ka kuti pakupedzisira kwazvo zvose muridzi wedu mukuru wedu ndiMwari hakuna hurumende ingamira kana Mwari vasina kutendera naizvozvo tinoda kuti Mwari vasimudze hurumende yavo munyika muno vasimudze utungamiri hwavo munyika muno pasava nezita rebato kana zita remunhu ringasimudzwa asi pasimudzwe zita raMwari ndochinhu chatiri kukumbira nekuti chinorwadza nyika ino chinofanira kurapwa kudzokera kuna Mwari asi kuva nerudo nekuti kuzoba zvinobva mukushaya rudo kuponda zvinobva mukushaya rudo kurovana zvinobva mukushaya rudo kubirana sarudzo zvinobva mukushaya rudo nyaya dzese dzekusorana kutukana munyaya dzematongerwo enyika zvinobva mukushaya rudo pasina ningi zvinobva kushaya rudo kuti bwaa kurovera mumwe pasi kushaya rudo saka tinoda kugadzirisa nyaya idzodzi kuti tirape nyika donhodzo riwanikwe kumunhu wese tatambura munyika vanhu havana magetsi vanhu havana mvura vanhu havana chauviri kana chokubata saka tinoda kuvandudza nyaya yekugadzirisa kuti munyika tive nemari ine udzamu munyika tive neupfumi hune udzamu munyika tiva nevatungamiri vane nduramo kwete vatongi vasi vatungamiri tidzokere kuchiedza kwete kugara murima tidzokere kurudo kwete kugara mukuvengana tidzokere mukufamba pamwe chete kwete kufamba takapatsanura tidzokere mukunongedza mberi kwete kunongedza
Machamisa, vamwe vanoti chingaonekwa chakakosha inhaurirano munyika pane kuti vanhu vango tarisira kumunamato munoti
ko ini ndataura ndikati kunamata igaro ziva munhu akasikwa naMwari anofanira kunamata Mwari wake asi tiri kuti tisati taita nhaurirano tisati taita kurakidzira tisati taita kana chinofanira kuitwa kuti zviende mberi tinokumikidza nyika yedu kuna Mwari tinokumikidza mabasa edu nenhano dzatichatora kuna Mwari ini semutungamiri ndo maonero angu vamwe vanoonawo zvakasiyana asi semutungamiri ndine kodzero zvokuti kana ndine muono wejirafu kana kuti wetwiza unenge uchiona kumberi ndinofanira kugamuchira muono uyoyo ndokumbira signal kubva kuna Mwari ndawana signal iyoyo tawana signal iyoyo senyika toenda pane signal yechipiri yokupa nyika signal yese nokuti kapa signal sina iye muridzi signal iyoyo inova pasina nokuti munozvidza shoko rinotaura kuti tikavaka Mwari vasipo tinovaka pasina tikasumudza kana kurinda guta Mwari vasipo tinorinda pasina tikati Zimbabwe is open for business Mwari vasina kuivhura tinovhura pasina tinopedzisira tatovhurika tirisu pane kuti tivhure Zimbabwe ndosaka muchiona ikenyu tashama munhu wese ango amarengenya tiri kunonga svosve nemuromo inobata mupfupi bata murefu munhu wese akamomoterwa nenhamo akamonererwa nekutambura akamonererwa nemadambudziko inyaya yokuti zvinhu zvedu zvinoda kuti tive nemuono mumwe chete tigadzirise donhodzo rinodikwa munyika kuti tidzokere munhaurirano asi hazvingovi nyore zvinoda kugadzirira vatungamiri vanofanirawo kuuya nenzira dzavanenge vachinzwisisa kuti izvi zvinofamba
tiri kunzwawo kuti bato renyu kutanga mangwana rine urongwa hwekupinda munyika yose muchisanganawo nevana vezimbabwe muchinzwawo pfungwa dzavo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi zvii zvikuru zvamunotarisira kunzwa
MDC ibato revazhinji ibato revashandi ibato rekuvagari vekumaruwa ibato revagari vemumadhorobha ibato mu pedza kwese mujirika kwese kwese pese pese nguva dzose dzose unowana musangano uyu wakatandira nenyika yedande mutande. Saka unofanira kunge uchinzwa kuti vanhu vari kuti chii. Isu hatingopapariki kana kungobhabhauka tomhanya kuita chinhu tisati chasunga one singer dozen toronga nekuti kukanyaurangana zvanzi hazvinogezana ibvinogumbo rimwe chete. Toda kuonesana nekuti ziso harione rimwe anobatsirana kuona njeva inzwi rimwe zvinobatsirana kunzwa munoziva muromo zvino kumusura ndotenga neyekuzasi. So kubatsirana itsika yamwari minhu aifemiri imwe inotova nemihomba miiri ichibatsirana nokubatsirana kwatinoda zvanza zvogezana tofamba pamwe chete tonzwa kuti vari kumatebendland vanoti chii vari kumanikaland vanoti chii vari kumasvingo vanoti chii vari kumidlands vanoti chii mashonaland vanoti chii Harare inoti chii Bulawayo inoti chii nyika yobatanidzwa pamwe chete toenda mberi kuti chii chinofanira kuitwa munyika nokuti hakuna dambudziko rinogona kukura kudarika vanhu vanenge vane muono kana kuti rudo rwokubatana. Saka tiri kusangana nemastructures takakopera kuti vatungamiriri kumadistrict kumaprovince ngavaende kumusangano nevatungamiriri kumabranches nekumalower levels munhu wese wemusangano nevazhinji vemuzimbabwe vasiri vemusangano madishe kusangana nevadbc kusangana nevadokta koti vanoshanda mumarowa madhomeni kusangana nemabhizinessmen nevakuru vemakereke vachinzwawo kuti vanozviona sei kuti chii chatingaita kupedza dambudziko nekuti kazhinji zhinji kufamba kunotoda kuwirirana hakuna anogona kuenda parwendo nomumwe asi pasina kuwirirana kana mashoko. Ndo saka muchiona takaparura maprograms ati kuti mareload consultation meetings. Reload zvichireva kuti return to legitimacy openness and democracy tidzorere nyika yedu kuutongi hwejechetere tidzokere nyika yedu kuutongi hwegutsa ruzhinji todzosera nyika yedu kuutongi huri pachena todzokera nyika yedu kuutungamiriri kwete just utongi nekuti utongi hune hwakashata asina kuti vanhu vatungamirirwe zvakanaka.
Tingaona here vana vezimbabwe vachizopinda mugwagwa kana kutora matanho zvichitevera kuunganidza kwamuri kuita pfungwa dzevanhu uku
ukanzwa vamutora hazvireve kuti ndiwo vakusitanga kuda kureverera gumbo kuti zvinhu zvose zvichawirirana. Kune vari kumakumbo, kune vari kumaoko, kune vari tiri mutumbi uye tiri mitezo yakasiyana siyana sevanhu vemuzimbabwe. Saka naizvozvo kukanya ndakutaura kuti hurangani uye kufamba huwirirana kubudirira itenderano. Saka isu toda kuti tiiurira nezimbabwe yose hazvinoitwa muchazozviona kana vanhu vawirirana zvichiitwa murunyararo zvichiitwa murugare zvichiitwa mukuva nechinzvimbo chokuti munyika medu tine bumbiro remutemo section 59 inotendedza vanhu kuti kana vasiri kufara vane kutsutsumwa vane kodzero dzekutaura kuti havasi kufara. Section 59 yebumbiro remutemo inobvumidza kodzero dzekuti munhu anoratidzira murunyararo murugare izvo zvinogona kuitika. Mapurisa anenge achitova netsungiro yekuti kana pane vanenge vachiita zvemhirizhonga ngavabatwe ivavo vasungwe nokuti ndosaka tine mapurisa enyika. Ndosaka muchiona tichifana kufara tine rugare nokuti mupurisa ndewenyika. Mupurisa asi webato, mupurisa asi wekudzivirira bato. Inotova nyaya yekubata tose kuratidza kuti ZANU, MDC tese tofanira kuita muonero pamwe chete chaakudikwa kugadzira Zimbabwe.